manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 22 2015. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvino muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato reMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti hapana kudududza paurongwa hwekuita mushandira pamwe nemapato vachiti vakazvipira kushanda nemapato ane chivimbo navo ivo vatsvangirai. Ropa rinodeuka muzano PF muBulawayo zvichitevera kurwisana kunotyisa pakati penhengo dzebato iri dziri muzvikwata zvakasiyana. Kusajeka kwemashoko egurukota rezvemaindastiri pamusoro pemutemo unorambidza kupinzwa kwezvinhu munyika weStatutory Instrument 64 kwokonzera kusagadzikana muvanhu vanorarama nekutenga zvinhu kunze kwenyika vachizozvitengesa munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU PF rinoti richaongorora mhirizhonga yakaitika kuBulawayo neZuro iyo yakasiya vanhu vakawanda vakuwara. Izvi zvataurwa nemutauriri webato iri vaSimon Kayamoyo, avati bato ravo richaongorora nyaya yemhirizhonga yakaitika pamuzinda webato iri weDavis Hall kuBulawayo, pakati pevanonzi vari kutsigira chikwata cheG40 nevari kutsigira chimwe chikwata chinonzi Team Lacoste. Chikwata cheG40 chinonzi chiri kutsigira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika waPelekezela Mfoko uye murongo wemabasa ezvematongerwo enyika muzano PF waSevia Kasukuwere. Chikwata cheTeam Lacoste chinonziwo chiri kutsigira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Zvikwata izvi zviri kutatsurana kuda kuona achatsiva mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe kana vachinge vazosiya basa. Vamupoko vaitarisirwa kupinda mumusangano wedunhu reBulawayo uyu kana kuti Provincial Coordinating Committee, asi havana kuzoenda nenyaya yemhirizhonga inotyisa yakapa kuti vamwe vabayiwe nemapanga, vamwe vachidirwa mushonga unokachidza maziso kana kuti pepper spray. Vanotsigira G40 ndo vakanga vachiita musangano uyo wakanzi wainge usiri pamutemo nevanotsigira Team Lacoste, vaiti vakasukuwere vainge vangoita vanhu vekupfekera-pfekera pasina sarudzo. Sachigara weYouth League mudunhu reBulawayo muzvare Anna Mokoloha uye sachigara weBulawayo Central vaMagura Charumbira vakakuvara mukurwisana uku pamwe nevamwe vanhu gumi. Vacharumbira avakabayiwa nebanga mumusoro nekumeso vanoti muzvare Mokohola ndo vakauya nebanga racho. Asi muzvare ava vaudza Studio 7 kuti havafambe nemapanga uye vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vacharumbira avanga vachibva kuchipatara.
Ndakangoerekana ndaona varume vakasvika padiri vakamhanyira kumupata vakawanda ndokubva vandipinza mukati muyadhi yepadhezopazanupiefu. Ndokubva vati iwewe ndiwe uri kumobhiliza vanhu vari agenesti Kasukuwere munomubhavayo uye ndiwe uri agenesti provincial structures emove. Saka vakatanga kundirova vachindirova nemboma dzakasiyana-siyana ndokubva kuti vandibaya nebanga vakandibaya mumusoro. Ndobva ndaenda kumapurisa, ndaenda kumapurisa ndikanosvika ndikavhura ripoti yangu. Ndakangozonzwa kuti vanhu vacho vamwe vacho vakandirova vakazorohwawo zvisingaiti namaovheti namayuti vanga vatamwa vachiti Charumbira arohwei pano. ndozvo zvakaita nezuro.
Pane vamakaziya here pano vakakurova yavo?
Kune anonzi Hardlife Njovu. Hardlife Njovu ndeimo zvayo mbavha irimo inoshandisiwa nanakasukure nevanhu vave vavo vana vuto vana anonzi vanonzi vuto gatsi. Ndo vavanenge vachishandisa matagi okuro vanhu manje manje anga achitori ukami nemhosva dzekidnapping. Akatomboenda futi ukami nemhosva yerepi. Panga pana maqawe sivanda, panga pana buto lezengwenyi ngwenya memba yecentral committee but iri genga yanakasikuwere. Thenyi panga pana chipuriro munhu akandibaya nebanga anoitwa Cosmas Nqube driver wa MP anonzi Malava. Saka uyu anoshanda nanakasikuwere nde akauya nebanga akariisa mukati akaisa mubra waisa mubra ndo akazoti vachindirova ndopa akazodzidza banga akapa Cosmas achamupesemura ei. Saka vadaro vahovhesi vese vaizviona vakabva vazopandukira naye ana wacho akazorohwa zvisingaiti mulala wacho uyu wamahovhesi vekunouyu vekutanga vari rimwe vakarohwa naCosmas Nqube wacho vakamborohwawo navanhu vakarohwa navanhu zvaiti.
Vanga vari sachigaro wezano PF Youth League Mulawai Central vaMagura Charumbira vachitaura vari parunare Mulawai Makare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo munyori muzano PF Youth League mudunhu reMulawayo vaHardlife Njovu avati zviri kutaurwa navacharumbira handizvechokwadi uye vashoravo mapurisa nekutadza kuvachengetedza.
Ndokuudzai chefu takaitika nezuro nokuti tine murume anonzi Charumbira hamo mastructures ezano PF muBulawayo Province zvinote membe zano PF. Takaitika nezuro kwakarohwa vanhu vakavasponsora nomukomana anonzi David asponsora vanhu akaspreya vanhu memba dzeprovhinsi memba dzeproti bhiro memba dzecentrary committee akaspreya vanhu nespray gun muhori matatu richiita meting yecoordinating because paaisuppose kuya sitting president vamupoko asi vana Charumbira nekushandisiwa pane mahovheti mahovheti amutsvangwa mahovheti amutsvangwa nemayuti amutsvangwa vakauya vachibva kune minzi unonzi kuntumbare vamwadoro vashamba nemakombe vakasvika vakarova chairman weprovhinsi vachiti hanzi ane banga because Charumbira anga akwara because handiye anga aenda kuataka vanhu anga ataka vanhu Charumbira achirwa nevanhu achimobilisa mayouth asiri member dheparty vatiri mastructures ende Chambuira is a big problem in Bulawayo province taneteka isi hatisi mafunction tiri member dheparty dziri kusapota president vamugabe zvino zvatinoziva chete zvino zvatakavinga muzano PF and then mapurisa zvakaitika mapurisa zvakaitika paya nezvokuti mapurisa havana kunatsa kuti protect mapurisa anga ari vashoma zvizama kutaura kana vanhu vakarohwa about 8 hours vachirohwa hapana TV mapurisa yakaitika.
Ndataura navacharumbira vacho vari kuti ivo imimi makapinzwa mastructures executive yenyu navakasukuwere pasina kuitwa sarudzo.
Aiwa unyepa unyepa isusu pakaita sarudzo yakakwana because vana Charumbira havamo mastructures yepati.
Munyori mukuru muzano PF Youth League mudunhu reMulawayo vaHardlife Njovu vachitaura vari parunare Mulawayo Makare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo unyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira Media Center vaErnest Mudzengi avanoti nyaya yekurwisana muzano PF chigariro asi ichizoita chirwirangwe semakudo.
Kunezana kwavaita handingati vanyanyamedzana pane zvinya zvangobudavo zvatarwa kuti pane vakarovana vemapepa vamwe vanonyorawo vachiti kurwa uku kuri pakati pemapoka maviri anosanganisira rinonzi reLacoste nereGfort ndozvatati taona asi hatingazoti tinyanya kudzika kana kuenda kudhorobheni nokumaruwa nenyaya iyi nekuti izvi muzano hazvisati zvanyanya kuonekwa.
Munoonawo sei mabatirwo anoitwa nyaya idzi nemapurisa? Vamwe vari kuti vakaona veMDC vachikandirwa matiegas vachinge vachiita havo musangano wavo murunyararo kulu panoku asi ava vakarowana hapana kana pakakandirwa tiegas. Munoona sei mabatirwo anoitwa basa nemapurisa?
Zanupiefu ndobato riri kutonga ende munongozivavo muAfrica nyika zhinji mapurisa anoshanda maererano nebato riri kutonga ndo zviripo mukatara vachihuri vachihuri kubva kare munhu wezanupiefu vakatonge varikoko Mozambique vachiura zanupiefu. Saka zanupiefu yatingaidhisi kubva mumabazi ehurumende anosanganisira mapurisa hongu vamwe vangada kuti mapurisa akasununguka hazvisi izvo.
nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vachitungamira Media Center vaErnest Mudzengi vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti hapana kudududza panyaya yekubatana kwemapato anopikisa mukushanda pamwe kubvisa hurumende yavaMugabe gore rinouya. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nezuro muchinhoi pamusangano weNational Electoral Reform Agenda kana kuchinera, vatsvangirai vakati mubatanidzwa wemapato anopikisa ndiwo chete unomisa utongi hwavaMugabe munyika.
Mugabe anoenda sei? Mugabe anoenda katabatana taumba chinhu chimwe chete. Buruzira. Ndikutaura vatungamiri, all the political parties, that either we have to change political culture and direction. We all have to sing one song. Tofamba tese takaomba chinhu chimwe chete. Mukauya muchiti indirichi, indirichi, indirichi. Worova naomo, wokonfuzana. Let's not confuse our own people.
Vatsvangirai vakashoropodza mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika wavasina kudoma nezita wavakati ari kukurudzira mhirizhonga munyika munyaya dzezvematongerwo enyika. Vatsvangirai vakati nhengo dzavo dzichaisa misasa yekudzivirira vanhu kuti vasarohwe nenhengo dzezanupf. Panyaya dzesarudzo, vatsvangirai vakati sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC rinotungamirwa naamai Rita Makarau rinofanirwa kuita sarudzo dzakajeka sezvo vari ivo vanenge vachiona sarudzo kuti dziri kufamba zvakanaka here. Vatsvangirai vakati kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo kunokonzera mhirizhonga munyika.
If you don't become an impartial referee, then you are creating conditions for violence. Nokuti isu hatisi kuzonomira, hatisi kuzonomira tichimirwa tichidiwa sematemba takasvura from top to bottom. Iwo vezeke vanozvizi toda kuita ukama navo kuti vave ma impartial referees. Kwete kurwisana navo. We have nothing against Makarau as a person, but she is performing a responsibility to make sure that the elections dziri kuuya dziri free and fair and unquestionable.
Izvi zvakatsigirwa nemukuru weboka rinokurudzira shanduko munyika retajamuka vapromise mukwananzi vakataura pamusangano uyu vachiti vachajamuka zvemhando yepamusoro kana sarudzo dzegore rinoya dzikabirwa sezvadzinogaroitwa.
Tajamuka haiperi mutsinga dzevanhu. Munhu wese anobvunza kuti tajamuka iripi, tiriko. Panozonzi mugabari gama elections muchaona kuti tiriko. Because this time we are not going to allow Robert Mugabe to rig elections ever again. Mugabe has rigged my elections ever again. Tirikutaura pano pachinhoi nhasi.
Asi vanongora nezvematongerwo enyika vakazvimiririra uye vari mudzidzisi pachinhoi University of Technology vaDebson Mbada vanoti vemapato ezvematongerwo enyika vanofanirwa kusataura zvinhu zvinokurudzira mhirizhonga sezvo vanhu vakawanda vachizorega kuvhota nekutya mhirizhonga. Vachitaura pamusangano mumwe chete vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri weNational People's Party vasipepa Ngomo vakatiwo vanhu vanofanirwa kubvisa mweya wekutya kuti vakwanise kubvisa hurumende yavaMugabe pasarudzo gore rinouya. Musangano waNezuro wakazoitwa mushure mekunge mapurisa aramba kupa mvumo kwemasvondo maviri vachiti vainge vasina kuziviswa nenguva uye vaida tsamba yemvumo kumuridzi wenzvimbo. Asi pasi pemitemo yenyika, mapurisa haana simba rekurambidza kuitwa kwemisangano. Asi mapurisa anogara akatyora mutemo uyu pose paanorambidza kuitwa kwemisangano zvikuru nemapato anopikisa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ethiopia iri kurwisana nedambudziko remanyoka iro ravhiringa vanhu vanodarika zviuru makumi matatu nezviviri. Panguva imwe cheteyo vaimbo vegurukota rezveutano munyika iyi vatedros adamon gebreyesus vari mumwe wevanhu vari kutungamira mukukwikwidza chinzvimbo chekutungamira sangano reworld health organization. Mutungamiri mutsva weIran achangobva mukusarudzwa zvakare vaHassan Rouhani vanoti ukama hwenyika yavo neAmerica hauna kutwasuka, uye vati musangano mukuru wemutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuSaudi Arabia musangano wekuda kuonererwa. VaRouhani vatiwo kugadzikana mudunhu reMiddle East hakungabudiriri kana pasina rubatsiro rwenyika yavo Iran. Sangano reUnited Nations Population Fund kana kuti UNFPA richishanda neStudents and Youth Working on Reproductive Health Action Team kana kuti SAYWAT rakavhura nzvimbo paMidland State University yekuti vadzidzi vakwanise kuungana vachiita mitambo yakasiyana-siyana pamwe nekudzidzisana nzira dzekuzvidzivirira kuitira kuti vasabatwa nezvirwere zvepabonde. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Nzvimbo iyi iyo yavanoti Resource Center yakavhurwa zviri pamutemo chishanu chapera nemukuru weUNFPA muZimbabwe vaSheikh Tidiane Sise. Vadzidzi vakaratidza kufara zvikuru nenzvimbo yavakawaniswa iyi. Mumwe mudzidzi wepaMSU akawana zvidzidzo pamusoro peHIV and AIDS uyo achanga achidzidzisawo vamwe vadzidzi, Hastings Tengende, anoti kuvhurwa kwenzvimbo iyi kuchabatsira mukuchengetedza utano hwavo. Tengende anoti zvakakosha kuti vana vezera rinofanirwa kuva richishanda vave neutano hwakanaka kuitira kuti vakwanise kuchengeta mazera echidiki pamwe nevakwegura. Tengende anoti mikana yekuzvivaraidza nemitambo yakasiyana-siyana zvichakwezva vadzidzi vakasiyana-siyana vowana mikana yekukurukura HIV and AIDS pamwe nekodzero dzine chekuita nezvepabonde.
Kuvhurwa kwesenda ino kunotibatsira sevadzidzi nekuti tava nenzvimbo yatinogona kusangana 24 hours tichibatsirana nenyaya dzesexual reproductive health. Tava nenzvimbo yatinokwanisa kuti kunyangwe nevana vezvikoro vamwe vanogona kuuya vachiona information. Taimbova tichioperators maph caters and say what tiri mobile but tisina nzvimbo yatinochengetera information yedu yatokwanisa kudigitaliza information yatiita gadha yatichida kudiseminate. Saka ikonozvi tava nenzvimbo yekuti tinochengetera information yedu.
Nhengo yesay what ari zvakare mudzidzi muzvare Micheline Makanaka Museva vanoti kupanana ruzivo kuvechidiki inzira yakakosha yekuti vechidiki vachengetedze utano hwavo. Muzvare Museva vanokurudzira hurumende nemasangano akazvimiririra kuti pamusoro pekuwanisa zvinhu zvakaita semakondomu pachena dai hurumende yawanisawo mudziyo yekuti vechidiki vazviongorore ropa.
Nyaya dzeHIV and AIDS dai paingirizwa nyaya yemaself test akamboindrojusa ndofunga zvogona kutibetsera nekuti isu sevana maybe tinenge tichinyara kuti tivekuti tokwanisa kuda kuzvipata tichingoona kufunga maybe vachafamba vachitaura mari dzavo dzedu but at least pakavani maself test hurumende yakatiprojusa maself test akawanda ndoona soti zvogona kutibetsera.
Anoona nezvekugara kwakanaka nekuchengetedzeka kwevadzidzi paMSU vaReginald Nyango vanoti kuvhurwa kwenzvimbo iyi kunoratidza chitsidzo chavo nekuzvipira kushanda nevese vari munyaya dzekuchengetedza utano hwevadzidzi.
Tinotarisira kuti danho ratatora iri zvichakurudzira vana kuzvidzivirira uyezve kuvapa ruzivo uyezve richavabetserawo kuti sevana vari kukura vazive mazano ekuzvichengetedza.
Vasi sevanoti zvakakosha kuti hurumende nemasangano akazvimiririra vawedzere zvirongwa zvokudzidzisa vechidiki nezveHIV and AIDS pamwe nekodzero yepabonde sezvo kuzera revechidiki kuri iko kune vakawanda vari kubatwa neutachiona. Vanokokera zvirongwa zveHIV and AIDS mugweru vamurari Hwingwiri vanoti nekuda kwekuti tsvakiridzo yemunyika iri kuratidza kuti kutapuriranwa kweHIV pamazera ari pakati pemakore 15 kusvika pamakore 24 kuri kukwira Shaka kosha kuti masera awa awaniswe ruzivo.
Saka rizosenda zvayakanakira ndekuti chimwe chinogara chiripo. Zvazva kureva ndezvekuti chero mapartners ano ari munyaya dzekurwisa nyaya dzeHIV ava kukwanisa kuuya kuzosiya zvinhu zvavo murizosenda yamo zvokuti chero vatange tatadza kubata musi watini takauya tiri tose uya vanokwanisa kuzoti chero imwe nguva yavanouya vanoakisisa chi vanokwanisa kuwana information irimo murizosenda.
Pamusoro peruzivo nemitambo, Resource Center ichange ichiwanikwawo makondomu. Vechidiki vanoti vane chivimbo chekuti utano hwakanaka hunovapa mukana wekuti vashandi venyika zvakazara. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Patricia Mudadigwa.
Sangano rinomirira vanotenga pamwe nekutengesa zvinhu kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association rinoti kusajeka kwemashoko anonzi akataurwa negurukota rezvemaindustry vaMike Bima pamusoro pemutemo unorambidza kupinzwa kwezvimwe zvigadzirwa munyika Western Story Instrument 64 kwave kukonzera kusagadzikana muvanhu vanorarama nekutenga zvinhu kunze vachizozvitengesa munyika. Vabima vanonzi vakaudza musangano wevane chekuita nemabhizimusi nemusi wechishanu kuvulavayo kuti mutemo uyu wakanga vei kuzobviswa sezvo wakanga wazadzisa zvido zvavo. Asi pasina kupera mazuva maviri, Vabima vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti mutemo uyu hauna kwavaizoenda kusvika vazodzika mumwe unonzi Local Content Policy uyo uchange uchichengetedza zvakare zvigadzirwa zvemunyika. Mutungamiri wesangano revanotengesa ava vaDennis Juru vanoti kupesana kwemashoko avabima uku kuchaita kuti vanhu vakawanda varasikirwe nemari sezvo vamwe vakanga vatotenga zvinhu zvakanga zvakawanda zvavaifungidzira kuti zvave kubvumidzwa kupinda nazvo munyika vachiti vaizonozvitengesa kuZimbabwe. Studio 7 yakundikana kunzwa divi ravabima sezvo nharembozha yavo yanga isingadairwi. Ngatinzwe hurukuru yataita navajuru pamusoro penyaya iye.
Kungopodza nawo maronda kwava kuitawo neve malocal industries vanga vavimbisa kuti Sechitori Instrument number 64 ichavepo zvachose. Asi tinoona kuti hurumende yakatogara pasi vakatozviona vega kuti zvavaitarisira kuti SI 64 ichaunza zvakatadza kuwanikwa zvichiitika. Vaitarisirawo kuti remittance ichakwira. Kwakawarirwa kwego kuti mari dzaitumirwa hadzina kukwira. Hurumende yaitarisira kuti vanhu kana vaakutenga zvinhu vachangozvitengera kuZimbabwe, saka mari inotumirwa ichange ichizowanikwa ichikwira, haina kukwira.
Saka imi sevesangano revanotenga nekutengesa zvinhu kunze kwenyika, munoona here paine zvinoshandurwa nemashoko avo?
Isusu tiri kutongofara nezvavakataura izvozvo kuti SI 64 iri kuenda. Zvelocal content iyo imwe nyaya, inotori nyaya yakatosiyanawo nenyaya yeSI 64. Tine tisaziya hedu kuti vanenge vaakurevei sekuti ndiye munhu mumwe chete akataura kuti iri kuenda. Kwese kwese isitotarisa pazvavakataura zvakanaka. Izvo zvekuzonzi haichaenda isu hatiwanikwe tichizozvitarisa, isu tongoziva kuti vakataura kuti SI 64 iri kuenda, vakataura zvikonzero zviri kuita kuti inge ichienda. Saka izvi zvekuzenge vaakutaurawo havo vafadzana nevanofadzana navo, isu tinoramba takatsika ipapo pekuti vakati iri kuenda, tatongomirira kuti vatiudze kuti inotanga rini kuenda.
Tinonzwawo kuti kunyange mutemo uyu uripo, vanotenga nekutengesa zvinhu kunze vari kukwanisa kupinza munyika. Zvinhu zvakawanda zvakarambidzwa izvi zviri kukwanisa kupinda munyika. Zvinhu zvamungataura pamusoro pedanho iro
ndo chikonzero chikuru chakaita kuti SI 64 iwanikwe ichinzi inofanwa kubva, sekuti hapana chinhu chakazombonzi chichawanika kuZimbabwe. Hakuna chinhu chaisiwanikwa kuZimbabwe chichitengwa kunze kwenyika chinonzi changa chisawanike. Musiyano wangu wangupo ndewekuti government yanga isisawane duty pazvinhu zvachona zvinopinda munyika. Vanhu vanga vachisimagula zvinhu zvinove zvatakambotaura isusu seInternational Cross Border Traders Association kuti zvinhu hazvisi kumira kupinda. Vanhu vari kupinda nezvinhu, vanhu vari kusimagula, vanhu vari kupinda nazvo even nepabhodha chaipo chaipo, zvinhu zvinongopinda.
Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunare muJohannesburg, South Africa neStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvapinda muchirongwa chekuunganidza chikafu zvichipa vanoshaya pamwe nevari kugara mumigwagwa muSouth Africa makare avasina pekugara. Mumwe vanhu ava vari kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvinoshaya muJohannesburg ndimuzvare vimbai Musvaburi. Mike Hove Studio 7 aita hurukuro namuzvare Musvaburi kuti tinzwe zvavari kuita.
Takafunga kuti sezvo munomufadza vanhu vakawanda, vanhu vacho vakawanda havana pekugara, vanhu vacho vakawanda pavari kutambura. Takasangana tikaona kuti zviri nani tingobatanidza izvozvo zviduku zviripo, tivavigire chikafu. Chikafu chasara chinenge chakakondribhutwa navanhu, toenda kunovapa zvisina kubikwa. Hatina kungopa vanhu vasina pekugara chete. Takakwanisa kupa nevanhu ivo vari mapofu nezvirema.
Panguva yese iyi paunga uchigara kuSouth Africa, wakasangana nezvizvarwa zvakawanda here vari kugara pamigwagwa?
Vanogara pamigwagwa vakawandisa muno muSouth Africa, nekuti inini ndangove nemakore maviri chete ndichigara muSouth Africa. Saka ndikakuudzai manhamba ndee ndichitonyepa. Mawandiro avakaita vanhu vasina pekugara hazvitomboiti, because vari kumarokeshini akasiyana, vamwe vari kumataundi akasiyana, vamwe vari kuDurban, vamwe vari kuCape Town, isu tingori muno muJoburg.
Wambotaura kuti wakasangana nemapofu nevanhu vakaremara, vanga varipo vakawanda here kumusangano wako?
Vanga vakawandisa, because nzvimbo yacho takaudzwa kuti kunogara vanhu 3,000, hafu iyoyo mapofu nezvirema.
Ndiani anovabatsira nezvavanoda?
Hapana munhu anovabatsira, vanozvibatsira. Vanozvibatsira nokuti vanoenda kumarobots vachinokumbira rubatsiro.
Sezvo nguva yewinter yasvika, chii chichaitika kune vanhu ava?
Tiri kulauncha project yekuvaendesera munguvo mablankets. Zvatiri kuita ndezvekuti tichakumbira vane mablanket masaru kuti tikwanise kunovapa. Vane mari vanogara vasikakwanise kutipa mablankets, tichalauncha GoFund account kuti vanhu vanokwanisa kudonata kuti tikwanise kunovapawo, kuti tivapowo mablankets ari warm kutoti vakwanisewo kupfuura winter iyi zvakanaka.
Vanhu vari kuda kubatisana newe pachirongwa chako ichi vanokubata sei?
Ini ndiri paFacebook. Mameseji paFacebook tinopindura munhu wese. Ndiri paFacebook, zita rangu ndonzi Vimbai Musvaburi.
Muzvare Vimbai Musvaburi vachitaura parunhare vanhu muSouth Africa naMike Hove weStudio 7. Mumusha weDynamos mapinda mamhepo zvichitevera kutatarika kwakaita chikwata chine mukurumbira ichi mukupera kwesvondo. Mutoro wedu wenhau Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Vatsigiri vechikwata ichi nezuro vakapandukira murayiridzi wavo Lloyd Mutasa, uyo vaimba kuti paamire iko zvino pakaoma mushure mekunge chikwata ichi chakatatarika ndokuzoita mangange 1-1 neShabani Mine. Matambiro akaita Dynamos nezuro asiyana zvikuru neDimbare inozivikanwa neveruzhinji zvekuti ingadai yakadamburwa neShabani Mine dai vashanyi ava vasina kutadza kukanda mambure mikana yavakawana, kunyanya Farai Mupasiri uyo aimbotambira Dimbare. Pakapera mutambo uyu, vatsigiri vechikwata ichi vaitadza kunzwisisa kuti chii chapinda mumusha mavo, vachiti ivo Mutasa anofanira kugadzirisa Dimbare nechimbi chimbi kana kuti asiye basa. VaMichael Bundo ndemumwe wevatsigiri veDynamos vari kuchema nechikwata chavo.
Ndoti Mutasa anofanira kugadzirisa team kuti tambe bhora zvakanaka, because zvinorwadza masupporters anorwadziwa.
Vabatanai kwaedza avo vanoti vanotevera Dynamos kwese kwainotamba vachibva kunoton vane mashokowo kuna Mutasa. Asi murayiridzi weShabani Mine Tekshua Chiragwi ari kufara zvikuru nematambiro akaita chikwata chake, achiti iye poindi kunze kwemusha kunyanya neDynamos yakakosha zvikuru. Black.
Tinotenda mutoro wedu wenhau Michael Kariati. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti hapana kudududza paurongwa hwekuita mushandira pamwe nemapato anopikisa, vachiti vakazvipira kushanda nemapato ane chivimbo navo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiyai muina Chris Gande namutungamiri Nkomo.